This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 6 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoenderera mberi nemisangano yavo mudunhu reMashonaland West.
Vashandi vehurumende votarisira bhonasi ravo gore rino, kunyange hazvo hurumende isati yatara nguva ichabhadharwa mabhonasi aya.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vari kumhangara kumapurisa nekukwidza kumatare nyaya dzekutyorerwa kodzero dzavo huri kuramba huchikwira.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaRichard Gundani vanoti tarisiro yavo sevashandi vehurumende yakakura kwazvo kuti vange vachibhadharwa mari dzekutendwa kana kuti dzemabhonus mwedzi uno, kunyange hazvo hurumende isati yavazivisa kuti vachaiwana here semamwe makore apfuura. VaGundani vanoti kunyange hurumende isati yavazivisa kuti yakamira papi munyaya dzebhonasi, vari kupiwa chivimbiso nemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika kutanga kwegore rino ekuti mutemo unoti vashandi vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzemabhonasi. Kupera kwemwedzi waGumi Guru, gurukota rezvevashandi amai Priska Mfumira vakaudzawo bepanhau reHerald kuti hurumende ichapa vashandi vayo bhonasi, asi havana kuda kutaura kuti ichaita izvi kutanga kwemwedzi uno here uye kuti vose vachapiwa nguva imwe chete here. Makore apfuura hurumende yaiparadzira mwedzi yekupa vashandi vayo mari dzebhonasi kubva muna mbudzi kusvika zvita, asi mamwe makore yaiomerwa zvekuti yaizopa vamwe vashandi muna ndira wegore raitevera. Hatina kukwanisa kubata amai Mupfumira kuti tinzwe kana vave nezuva richatanga kupiwa mari idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Tarisiro yatinayo izvozvi ndeyokuti gore richipera bhonasi yochitanga kugadzirwa, asi hatisati taziviswa zviri pamutemo nehurumende kuti vakaronga kuti vachabhadhara sei kutanga mwedzi upi kusvika mwedzi upi. Asi tarisiro yedu yakakura uye tichivachenjedza nokuvaeuchidza kuti hapafaniri kunge pane dambudziko panyaya yokuti kubhadharwe bhonasi kana gore rapera. Chinhu chinofanirwa kuti chiitike, vanhu vawane mufaro, vanhu vaende kunozorora vakafara, ane simba rokubata basa rakaoma nokutindwa kuti vatendwa gore richipera.
Munoziva makore ese kuti mabhonasi enyu ashande hurumende anga achiita zvekuzopiwa mwedzi yakasiyana siyana nenyaya yedambudziko remari, mungatarisira kuti pane shanduko here gore rino?
Kutaura chokwadi, hatitarisiri kuti kuve neshanduko nokuti zvava nemakore akawanda chaizvo bhonasi risingabhadharwi mwedzi umwe chete. Vanga vachibhadhara vakati dzimwe nguva vanobhadhara Novemba, Dhisemba, dzimwe nguva kusvika kuna Januari. Saka tinongotarisira zvimwe chetezvo, asi tinenge tichiramba tichikurudzira kakuti dei zvaitika kuti vabhadhare Novemba naDhisemba kuitira kuti zvibatsire munhu wese, munhu wese paanoitambawo New Year azive kakuti zvegore rapfuura, zvapfuura, basa raakaita regore rapfuura ratendwa uye rabhadharwa, zvisaraukidze kuti zvobva zvapinda mugore rinotevera. Naizvozvo chikumbiro chedu chikuru nokukurudzira hurumende kuti itarisise ipapo.
Pane dambudziko revashandi vakawanikwa vasiri pamabasa, zvikuru kuvarayiridzi, pari kuitwa audit up kana kuti ongororo riitwa nehurumende, zvati zvagadziriswa here kune vamanga muchichemawo nawo?
Dambudziko ratakashanda naro zvakasimbarara zvikuru mumaunions medu muna August. tikabva taona kuti paita shanduko takasvika muna September muna November takaona kuti pave neshanduko yakati kuti ruzhinji rwevanhu takaona kuti vakakwanisa kuti vachidzoserwa papeshi avo vanova vari pabasa.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunare mugweru neStudio 7.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nhengo dzavo hadzingarambi dzichirohwa mazuva ose dzakapeta maoko nenhengo dzezano PF. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paungano nhasi mumusha weAlaska muchinoi, vatsvangirai vati zviri pachena kuti mapurisa havasi kudzivirira nhengo dzavo kumhirizhonga zvichitevera kuda kukanganiswa kwemusangano wavo nenhengo dzezanu PF nhasi.
Kuuya kuzoita kutamba kwakadaro kukuita interfere with our legal right to assemble and to have political activity iri free. Vakawana vamotachiombera. Azvidi mazuva 11 kubva pano chienda mberi azvidi. Isu tine problem nemunhu anoda kutora marights edu achiaita abuse. That we will not accept. Ngazvipere nhasi pano paAlaska zvipere. Atifi takaenda fiya nezanu PF, iwo nezanu PF don't interfere with us.
Vatangirai vayambira mapurisa nezanu PF kuti kubvira nhasi iwo nevamwe vatungamiri vebato ravo havafanirwe kuwanikirwa mhosva kana nhengo dzavo dzave kuzvidzivirira kana dzorwiswa nenhengo dzezanu PF sezvaitika nhasi kuAlaska. Vatangirai vanoti vangavofunga kuti nyaya yemhirizhonga yainge yapera.
Nokufamba kwenguva tirikuona mumwe mweya waakupinzwa kwokuti panongoorganiza MDC rally shit vanhu vezano vanoda kutanga kuno either kunopindira panyaya yacho kana even kutanga kutomba matombo navanhu. Zvinhu zvatatafunga kuti zvadi zvakapera paGNU MDC nezanu PF takarana government vanhu vakagara murunyararo. Ndozvatioda izvozvo. Izvi zvokuti vanhu mapurisa anoona zvinhu zvichiitika voramba vakatarisa kana kuti votena the other eye kublind eye kuzvinenge zvichiitika. I think mapurisa vanofanira kuziva kuti kana vatodaro vari kukonzera mhirizhonga. Isu zvinotiremera tigoudza vanhu kuti rohwai mukarohwa tizai kana kuti mukarohwa tarisai. Vanhuoka vane right yokuti hatingangorohwi takatarisa. Kana mapurisa vachifevha imwe side then ndo vari kukonzera problem. Isusu hatideni munhu and ndogara ichitaura vanhu kuti usadene vanhu. But kana matakwa yeve right to respond.
Musangano weMDCT waiitwa zvechisimba mushure mekunge nhengo dzezanu PF dzaedza kutadzisa kuti musangano uyu usaitwe apo vanga vachimba nekuchisidzira nhengo dzeMDCT. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga achingombeya kusvikira musangano wapera. Mashoko avatsvangirai atsigirwa nemukuru wevechidiki mubato reMDCT vaHappy Mochi Dziva Gondo avo vati hakuna munhu anonzi ndiye ega anogona kuita mhirizhonga. Vatsvangirai vataurira nhengo dzavo kuti vanyorese kuti vave vavhoti nekuti kuvhota chete ndiko kunoita kuti zanu PF ibve pachigaro. Vaenderera mberi vachiti ivo chete ndivo vane zano rekuti nzara ipere munyika sezvo mutungamiri wezanu PF Robert Mugabe vakakundikana. Vatsvangirai vati kunyange vamugabe vakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekuti vapiwe ruyamuro rwemari hakuna mari yavanowana kunyange kubva kushamwari dzavo dzekuChina. Vatsvangirai vari kushanya kwemazuva mana mumashonaland west vachisangana nevatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Sarudzo dzemiriri wenkulumane mudare paramende dzichaenderera mberi nemusuwa 19 zvita wakatarwa sezuva resarudzo idzi mushure mekunge vanhu vatatu vari kuda kuita vamiriri munzvimbo iyi vabudirira kunyoresa mazita avo kunomination court mubulawayo nhasi. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo pange pane fungidziro yekuti bato reZANU PF richatora dunhu renkulumani pasina nokwikwidza vaclients vanda vari kumirira bato iri musarudzo iyi vachakwikwidzana nevamwe vanhu vaviri vari kuda kuvewo vamiriri venzvimbo iyi. Vamwe vakwanisa kunyoresa ndama isivosisi vemupofu veRenewal Democrats of Zimbabwe pamwe navangwalo nyati veProgressive Democrats of Zimbabwe. Vasi vanda vanoti vanoona mukana wavo wekukunda musarudzo idzi wakakura zvikuru. Vanoti vachashanda zvakasimba kuedza kubatsira vagari vemunkulumane pamwe neBulawayo yose kuwana mabasa nekubatsira kumutsurudza makambani akavhara muguta iri.
Machances okuhwina akakura because vanhu vaakuziva kuti ndiwanani vanofanira kuvatungamirira. Iye zvinoizvi kune problem yakakura muBulawayo, maindastry akavhakwa ende vanhu vari kutambura. Saka zvati kuda kuita ndezvekuti titry kusimudzira vanhu vedu kuitira kuti vakwanise kuwana mabasa, vamwe vachikwanisa kuzviitira vega pasina kuimployiwa zvavo.
Vasi vanda vakakunda vaDavid Ndlovu musarudzo dzebato reZANU PF dzekutsvaga anomirira bato iri musarudzo yemiriri wenkulumane mudare reparamende. Sarudzo iyi yakaita mutauro mukuru vasi vanda vachinzi vabiridzira, asi vati mutauro wakadai unowanikwa musarudzo uye vakazvipira kushanda nevanhu vose zvisinei kuti vaivatsigira here kana kuti kwete, uye zvisineiwo nekuti ndevebato ripi. Amai Sibusisi vemupofu vebato reRenewal Democrats of Zimbabwe iro rinotungamirwa navaElton Mangoma ndiwo mudzimai ega apinda mumakwikwi aya. Amai mupofu vati vanoona vane mukana wakanaka wekukunda musarudzo iyi vakatiwo kana vakakunda vachashanda zvakasimba kubatsira kusimudzira vagari vemunkulumane kunyanya vana nemadzimai.
Ini samai ndinonzwira zvikuru vana vanenge vachitambura like ndinoona vanhu vana vachinge vari mastreet kids, then ini samai zvinondirwadza zviya. Ndinoona kuti chinonetsa chii vekunkulumane, ndiri kuvapromisa kuti tichashanda pamwe chete tichibatsirana.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei bato ravo rapinda musarudzo iyi apo mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuramba kupinda musarudzo nenyaya yekuda kuti mitemo yesarudzo igadziriswe, amai mupofu vati bato ravo rinoona kuramwa sarudzo kuri kushayisa vanhu mukana wekodzero dzavo dzekuti vasarudze vatungamiri vavanoda. Munyori wevechidiki mubato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaReason Munyapwa avo vange vachiperekedza amai mupofu vatsinhirawo izvi vachiti bato ravo richapinda musarudzo dzose dzichaitwa munyika.
Isusu tiri kukondesta any election ichaitwa in this country nenyaya yekuti hapana kana poungataura nezvekuti mutemo ngave uchinjwe usiri muparliament macho munoitwa mutemo. Saka ndokusaka tichiti tiripinda mune sarudzo yese.
Vangwalo nyati avo vakambovekanzura weguta reBulawayo vari kupindawo musarudzo idzi vachimirira bato reProgressive Democrats of Zimbabwe rinotungamirirwa namuzvare Barbara Nyagomo avo vari kuUnited Kingdom pari zvino. Vanyati vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo iyi vachiti vachashandisa ruzivo rwavo rweukanzura kuunza budiriro munkulumane. Bato reZAPU iro rakakwikwidza mumabyelection akaitwa muna Chikumi rati harizi kupinda musarudzo rwendo runo nekuti rave kutsigirawo nyaya yekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Sarudzo yekutsvaga mumiriri wenkulumane mudare reparamende ichaitwa zvichitevera kushaya kwakaita musangwa mashangu veMDCT mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munatibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vamisa ndege dzenyika yavo kuenda kuEgypt panguva iyo kuferefetwa kwechakadonedza ndege yemuRussia muSinai Peninsula kuri kuenderera mberi. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana vakafa mutsaona iye. Danho ratorwa navaPutin rinotevera kurudziro yemumwe mukuru mukuru wezvekuchengetedzwa kwenyika vaAlexander Botnikov yekumisa kuti ndege dzemuRussia dzisapinde muEgypt kudzamara pavane umbo hwezvakaitika pandege yakadonhera munyika iyi ikauraya vanhu vose vaive mairi.
Mumwe murimi wemabanana uye nevaimbova mukuru webazi rezvezvivakwa zvehurumende vari kukwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeHaiti iri kudzokororwa mwedzi unouya. Sangano rinoona nezvesarudzo muHaiti rinoti vaJovel Moise vebato riri kutonga reBold Heads vari kukwikwidzana navaJude Celestin vebato reAlternative League for Progress and Emancipation. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vari kumhanyara kumapurisa nekukwidza kumatare nyaya dzekuchorerwa kodzero dzavo huri kuramba huchikwira. Vanhu ava vanosanganisira mwana ane gore rimwe chete, Precious Mapanzure, ari pakati pevanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vekuChingwizi vakaendesa gurukota rezvemukati menyika uye mukuru wemapurisa kumatare vachiti vakashungurudzwa, vamwe vachirumiswa nembwa dzemapurisa. Dare repamusoro nezuro rakatiwo gurukota zvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekera Mai vabhadhare vaJonathan Mushava mari yekuripwa inosvika zviuru zviviri zvemadhora mushure mekunge vaMushava varohwa zvakaipisisa nemauto muna 2003.
Amai Tsitsi Chimutu vekwaMutare vakapiwa mari inosvika madhora zviuru zvitatu mushure mekunge mapurisa maviri abatwa nemhosva yekuvatocha vari muusungwa vachinzi vainge vaba kubasa kwavo. Nhengo yeZimbabwe Election Support Network vaAmon Chitando ava vakasungwa zvisiri pamutemo kubhindura vakanzi nedare repamusoro mwedzi wapera vapiwe mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora. Vamwe vanhu vakawanda vari kuputsirwa dzimba nekanzuru ichimbobatsirana nemapurisa ezrp vari kuendawo kumatare vachiti kodzero dzavo dziri kutyorwa.
Vamwe vane mhosva dziri kumatare vachiti vakashungurudzwa nemapurisa vanosanganisirawo nhengo dzemdct dzakawanikwa dzisina mhosva panyaya yekuti dzainzi dzakauraya mumwe mupurisa kuGlenview muna 2011. Gweta vamunyaradzi Gwisai vakambosungwawo vachinzi vaida kupidigura hurumende nechisimba asi vakazowanikwa vasina mhosva uye vakabva vakwidza mapurisa kumatare. Rimwe zvegweta vaKennedy Masie pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaItai Dzamara vane nyayawo dzavainge vakwidza kudare vachiti vainge vashungurudzwa nemapurisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika izvi.
Tinongoti zvinhu zvisina kumira mushe kana mapurisa nemasoja achiramba achishungurudza vanhu nekuti bumbiro redu remitemo mikuru ratingati constitution rinoti iro mauto nemapurisa vanofanirwa kuchengetedza vanhu kwete kuvashungurudza. Saka tinoona zvinhu zviri kuramba zvichiitika izvo zvinoratidza izvo kuti gwara remutemo hari kutenderwa nenyika izvo zvinozoita kuti kunzi mahuman rights asichengetedzwa zvakanaka. Saka tinoimba kuti izvozvo matare achakwanisa kuzviisa tichitarisawo futi nyaya yekuti bumbiro rediro riri rinoprotekta marights evanhu zvakasimba chaizvo. Saka rinotarwa kutevedzerwa nemauto nemapurisa nevamwe vese vari muhurumende vanofanirwa kurichengetedza.
Asi munoona vanhu vese vachikwanisa kuenda kunomhanyara here kana kuti vamwe vachiri kutya?
Aiwa, vamwe vanhu vanototya chaizvo nekuti vamwe vachona vanotofunga kuti kunomhanyara ikoko kunotozovapa mhosva dzinehombe nekuti vanhu veda vasati vakunyatsogutsikana kuti zveshuwa unogona kunoprotestwa nemazitare kubva kumapurisa nekumasoja. Saka imwe dambudziko riripo iroro iroro kutya kuri muvanhu.
Ko, imiwo sesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pane zvamuri kuita here kudzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo idzodzi?
Isusu tinoenda tinosangana nevanhu tichitaura navo tichitaura zvekodzero dzavo uyezve tinoti vanenge vashungurudzwa kana kutambudzwa saizvozvo vasvike kumahofisi edu tinokwanisa kuvabatsira kunosvika nyaya dzavo kumatare. asinonetsa ndechekuti hatizokwanisi kusvika munhu wese anokona nge asungurudzwa saizvozvo. Saka kungoitawo patinenge takwanisa panguva idzodzo. Zvine chida iyo hurumende yacho itopindira kuti aiwaka izvazviitwe kuvanhu vedu, nekuti tine mitemo, tine mabumbiro edu anoti munhu upenyu hwemunhu hwakakosha ngauchengetedzwe.
Asi idzo mari dzinenge dzanzi vanhu vabhadharwe dziri kubhadharwa here semanzwiro amuri kuita?
Tinonetsa kuti unyatsoziva kuti pari kubhadharwa here kana kuti hapasi kubhadharwa, nekuti zvinhu zvinenge zvichibva muvanhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vari parunare kunyanga.
Muimbi ane mukurumbira Selma Mutukudzi ari kushanya muAmerica umo ari kushanda nesangano rinorwisa urombo pasi rose reOne Campaign. Selma ari kushanda nesangano iri pakuedza kuti hurumende yeAmerica ibatane pakutura mutemo unotsigira chirongwa chekuunza magetsi kuAfrica. Chirongwa ichi chinonzi Electrify Africa. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura naSelma kuti tinzwe zvafambira kuAmerica.
Tauya kuWashington kuzobatana neveorganization inonzi One. Tauya takamiririra vagari vemuAfrica yose kuti tibatsirwe nenyaya yemagetsi munyika dzedu.
Mawanikwa imi muchizeya nani imo muno muWashington nekune dzimwe nzvimbo dzamaenda pamusoro pechikumbiro ichi chamuri kutaura?
Mune zuro takawana mukana wekutaura nemacongressmen mairi, mumwe webato remadhemocrats nemumwe webato remarepublican. Panyaya yekubatsira Africa nemagetsi vari kuwirirana chaizvo pane nyaya iyoyo. Saka ndakafara chaizvo kuwana mukana wekutaura navo nekuvatsanangurira zvatinopindana nazvo panyaya yekushayiwa magetsi. Saka iye zvino tiri kufara chaizvo kuti vari kutikurudzira ende vari kutobata nesu kuti tikwanise kubatsirika panyaya iyoyo.
Tinoona kuti munyika pari zvino nyika iri kutarisana nedambudziko irori remagetsi. Pane zvamakanyatsotsanangudza here kumakurukota aya imo muno muAmerica paugariro hwamuri kuita kuZimbabwe pari zvino takatarisa dambudziko irori remagetsi?
Hongu ndakavatsanangurira kuti kushayikwa kwemagetsi kuri kutidzosera mumashure zvisingaiti. Ndakatarisa ini ndira mai vevana vatatu vese vanoenda kuchikoro. Zvino kana ndakuda kuvagadzirira kuenda kuchikoro magetsi hakuna, kutanga kutsvagana nehune, kubatidza moto, kuzotanga kuvagezesa, kubika poriji, inguva zvinji inotorwa pazvinhu zvaingadai zvisingatori nguva. Saka tiri kuona mabasa mazhinji ari kutodzoserwa mashure nyange kuzvipatara. Vana vazhinji vari kufa, vanhu vari kufira pamaoperating table nekuda kwekuti magetsi anongorekana aenda. Ende kushandisa majenareta nechii zvinhu zviri kudhura zvisingaiti. Saka taingovatsanangurira kuti ndo upenyu hwatinahwo pane ino nguva. Tiri kutotarisira kuti aiwawa tinobatsirikana.
Muimbi ane mukurumbira Selma Mutukudzi achitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari muWashington muno muAmerica.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
United Nations Security Council iri kutsigira danho reAfrican Union rekuferefeta mhirizhonga muBurundi. Security Council yakabuda nechisungo ichi musi wa28 Gumiguru ichiti iri kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuramba ichiitika muBurundi zvichitevera kusarudzwa zvakare kwavaPierre Nkurunziza.
America inoti inotambira danho reSecurity Council pane zviri kuitika muBurundi, ichitiwo inotsigira danho reSecurity Council rekuti pave nekutaurirana muBurundi, sekutaura kwemutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kirby.
VaKirby vanotiwo America inotsigira zvakare danho reSecurity Council rekushoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika muBurundi, izvo zviri kuitwa nemauto pamwe nevanhu vane zvombo zvisiri pamutemo. VaKirby vanoti vose vari kutyora kodzero dzevanhu vanofanirwa kurangwa nemitemo.
VaKirby vanotiwo America inofadzwa neutungamiri weUnited Nations mukugadzirisa mhirizhonga iri kuitika muBurundi kuburikidza nemunyori mukuru wayo vaBan Ki-moon avo vakaburitsa mashoko ekupa rubatsiro mukuona kuti zviga zveAfrican Union Peace and Security Council zvazadziswa. America inotiwo icharamba iripo mukubatsira AU, EAC nemuyananisi wayo vaYoweri Museveni pamwe nezvizvarwa zvemuBurundi kuitira kuti paite nhaurirano pagakava remuBurundi iri. Gakava iri rinonzi rakakonzerwawo nekutyorwa kwechibvumirano cheArusha Peace and Reconciliation Agreement.
Munhau dzemitambo. Nharo dzanga dziripo dzekuti ndiani achakwikwidza chinzvimbo chipi pamusarudzo ichaitwa yezifa dzakapera nezuro. Izvo zvasiya veruzhinji vanofarira zvenhabvu vakatsvukisa maziso kumitambo iriko. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Shondo rese nyayanga iripo ndekuti ndiani achakwikwidza nenhengo yezanupf vaphilip Fyangwa pachigaro chemutungamiri wezifa musarudzo ichaitwa musi wa5 zvita. Izvi zvakapera nezuro manheru mushure mekunge vaLeslie Gwindi navaTrevor Chaos Joe vakakanda matsamba avo ekuda kukwikwidza namuzvina bhizimisi uyo ane mukurumbira zvikuru. Veruzhinji vave kutarisa kune mitambo iriko mukupera kwesvondo, apo zvikwata zvine mukurumbira muHarare cheDynamos neCapes United zviri kusangana muRufaro Stadium nesvondo. Zvikwata zviviri izvi hazvisi kutamba zvakanaka zvekuti mumwe mutsigiri wenhabvu vaSamson Mukombi vanoti mamiriro akaita zvikwata izvi ndiwo achaita kuti mutambo uyu unakidze zvikuru.
Kazhinji kazhinji madhabhi totarisira kuti mutambo uchange uri unonakidza zvikuru sei. Takatarisa nyaya yekuti Capes United chikwata chinoda kupindawo mutop 4. Takatarisawo zvakare kuti Dynamos ndingotiwo inogonawo zvakare kutora league.
Asi vamukumbi vanoti Dynamos ndiyo iri kunyanyotambura zvekuti vachitarisa zvikwata izvi vari kuona makepe kepe achibudirira.
Onawo zvakare kuti kochi uyu mutsva Chitembwe anonyatsonzwisisa kuti basa rake kuti ringe riri rinochengetedzekawo kana kuti pride weyetimhu wekuti iite zvakanaka inofanira kutitorowa Dynamos.
Asi murayiridzi weDynamos Tondirai Ndiraya haasi kukanda matombo pasi achiti vari kuda kukunda mumitambo yose yasara kuri vaone kuti vanopedza vari papi mumakundano eleague. Mitambo yese yemukupera kwesvondo yakamira seizvi: Mugovera, Haumain neFlame Lily kuRuveve, FC Platinum neHarare City kuMandava Stadium, ZPC Kariba neChapungu kuNyamunga, Wawa neChicken Inn kuAscot Stadium, Shondo, Wange neCholocho kuColiari, Dynamos neCapes United muRufaro, Triangle neDongo Sawmills kuGibo, Kozoti Highlanders neBuffaloes kuBarberfield Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yenhabvu tichinyanyotarisisa vanhu vanyoresa kuti vakwikwidze chigaro chekutungamira sangano reZifa.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutora tigo kufonerai.
Sezo nguwa yedi apira, rigaiti mbotarisa misoro yedu yenau yanasi.
Mutungamiri we MDCT Vamogen Changirai vanoenderera mberi nemisangano yavo mudunhu reMashonaland West.
Vashandi vehurumende votarisira bonasi ravo gore rino, kunyange hazvo hurumende isati yatara nguva ichabhadharwa mabonasi aya.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti huwandu hwevanhu vari kumhangara kumapurisa nekukwidza kumataredzi mhosva nyaya dzekutyorerwa kodzero dzavo huri kuramba huchikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kana mchidawa kututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanisa wakunzuka na uzedu za nasi pa website yedu www.voashona.com. Anogone kane mfaro, ndinwenyu, Blessing Zulu, ndokusia imina Chris Gande, muna uze chirungu.